tinonzwa kufara kwazvo nemubayiro watakapiwa. Mubayiro uyu unenge uri iwainzi kune vachidiki vese vanoita zvescience and technology. Gore parinopera vanotarisa munyika yose kuti ndiva nani vakaita zvinhu zvanga zvichidetsera vazhinji kana kuti zvakanyanya kupfuurira mberi, vopiwa mubayiro nebasa ravanenge vakabata. Saka isusu tiri vamwe vakapiwa mubayiro kuti takagadzira yatinotiwo pachirungu emobile application inobatsira vanhu varida kunonyora provisional driver's license test VID kuti vapase. Saka inini nechikwata changu chandinoshanda nacho cheroad rules solutions tiri kunzwa kufara kwazvo nokuti takashanda kwemakore anoita 2.5 years kuti tisvike patasvika nhasi. Saka mubayiro wakaita seiuyu unotisimbisa nekutikurudzira sechikwata.
Tinoona muri mumwe weavo vakamboya ikokuno kuAmerica pane chimwe chirongwa. Mungati zvakabatsira here kana kuti chii chakaita kuti mufunge imi kuti mutange kuita yamuri kuti app iyoyi?
Kuuya kwatakaita kuAmerica zvakatibatsira zvakanyanya nekuti inini ndisati ndauya kuAmerica ikoko ndichipinda muchirongwa chekuti ndive kuzodzidziswa zvemabhizinesi kuAmerica, ndakange ndabvunza ndikati tinogara tichiona makambani ekuAmerica anotangwa dziri pfungwa dzevechidiki dzakaita sana Facebook dzakaita zvakadaro dzichingotangwa muchingozonzwa nyaya kuti vanhu vakangotanga vari vechidiki dzotozoita makambani mahombe epasi rose. Saka mubvunzo watakabvunza ndewekuti vanombozvifambisa sei kubva munhu paanosvika achiti inini ndinewo pfungwa yangu yandoda kuita kusvikira yatozova bhizinesi rinoonekwa pasi rose. Saka ndozvatoda kudzidza izvozvo. Saka ini ndakangonoiswawo paorganization inotora vanhu vanenge vauya nepfungwa dzavo vachinzi nepfungwa yekuita bhizimo vodzidziswa zvavanofanira kuita kusvikira pfungwa yavo iyo yaabhizimo hombe. Ndokudzidziswa kwandakaitwa ikoko. Ndinoti izvozvo zvakandibatsira zvakanyanya nekuti pandakabvoka kuno pandakatanga pfungwa iyoyi ndakangonge ndichishandisa zvandakadzidziswa izvozvo. Handi ndinotarisira kuti kuona kwataizoita kupiwa mubayiro kuri kuratidza kuti zvine musiyano kune vamwe vasina kudzidziswa pfungwa idzodzo kuAmerica. Asi chakanyanya kutipa kutifemera kuti tikwanise kutarisa pfungwa iyi kuti tishande nayo ndeyekuti tangatanzwa kuti ruzhinji rweZimbabwe kunyanyanyanya vana vechidiki vanenge vachida kutora malaisensi vanonetseka zvakanyanya kusvika pekuti vanofoira vazhinji vavo kupfuura hafu yevanonyora vanofoira, ende zvinenge zvichivadhurira sevanhu vechidiki tichitarisawo mamiriro akaita zveupfumi hwenyika. Saka takafunga kuti regai tigadzire chinhu chingabatsira vechidiki kuti zvisavaomera panyaya yekuzotora malaisensi kuti vazova madhiraivha anenge akatenderwa pamutemo.
Pamira pakadai, muri kushanda nemamwe makambani here? Uyezve imi sevechidiki ndepapi pamuri kuzowanawo mari yamungati iri kubva pachirongwa chenyu chemobile app yenyu?
Tinofara kutaura kuti panguva ino tiri kutoshanda nehurumende. Takabva kunyorerana an agreement with an organization yehurumende inova nezvekuita nekufamba nezvakanaka pamugwagwa inonzi yo Traffic Safety Council of Zimbabwe. Ndo vanogadzira highway code nemitemo yemigwagwa nekuti madhiraivha anofanira kudzidziswa sei. Saka tavabatana pamwe chete kuti tinge tichishambadzwa nekugadzirisa mobile application kuti ibatsire vechidiki. Vashandawo zvekare nevemafoni makambani emafoni nekundo nzira dzinozobhadharwa nadzo nevanhu dzakaita sana EcoCash na One Wallet nana Telecash. Zvino tichienda mberi ndo mawanira atinoita mari kuti munhu anoridownloada paGoogle Play Store oisa pafoni pake ombowana 15 minutes dzamahara dzokushandisa achinosoma chinhu chiri kundibatsira here, ichi ndinochida here kana kuti handichidi. Kana 15 minutes dzake dzakwana anozondichibhadharawo $2 zichishandisa EcoCash, Telecash kana One Wallet ndokuwana kwatinoitawo mari. Asi isusu tiri kutarisira kuti dai zvaibvira tawanawo mapato kana kuti maorganizations atinoita partner nawo anoti alawawo kutipawo some developmental finance kuti tipedzisire taakungopa vechidiki kuti vashandise mahara isusu tichibatanawo nemaorganizations akaita seiwaya.